manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 21 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi Daroropa mutongo wekuti nyaya yekuti mumiriri wezengeza West Parliamente vaJob Scala vakatenderedza video iri kunzi yaida kuvhiringidza maferefete rwenyaya yekupondwa kwamuzvarimo Blessing Ali ienderere mberi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wovhura zviri pamutemo musika wezvozvicherwa kana kuti mine entra kuulawayo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vobatwa nechirwere chaCovid-19 Indwe mimwe imisore na uzedu za nasi ichiba kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Darara magistrate muHarare nasi raramba chikumbiro cheva kafano bata chigaro. Chemutewedzeri wasa chigaro webato the Citizens Coalition for Change. Varu miriri wezengeza West mudare paramende wa Job Scala. Chekuti vasatongerwe mhosva yekuti vakaedza kuvhiringidza kuferefetwa kwenyaya nekuburitsa video yemanyepo nezverufu rwamuzvarimo Blessing Ali nengo yebato iri yakapondwa kunyatsime asi gweta ravaSkala amai Beatrice Mutetwa vaudza dare kuti iyi mhosva iri kungobikwa nevachuchisi nemapurisa vanoti vachuchisi havana kana kutoburitsa video yacho iri kutaurwa mudare sehumbowo kana kuti ndo vakaiburitsa pamadande mutande amai Mutetwa vati imwe video iri paYouTube yakaiswapo vaSkala vari mutirongo asi muchuchisi vatafara chiramba vati nyaya yekuti vari kufungidzirwa chete inopa kuti zvikodzere kuti vamiswe pamberi pedare mutongi wedare vaStanford Mambanje vawirirana nevachuchisi Mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Segweta ndinoona sekuti dare rinenge ratadza kuisisa nyaya yanga iri yaunga chifanga kutonga. Ndinoona sekuti nyaya iripo haizi nyaya yeconcept ye reasonable suspicion but inyaya yekuti nyaya iri kupomera wa Job Scala. Inyaya isinga existi haitoripo.
Sei mchidaro.
Vajob Scala wanga waka varirwa, varo mchizarira. And havanga ave waka ita publish video iru kutaurua. Iwo wanga waka tosungwa, varo mchizarira. Sekando nyaya inga iripo yokuti dare haitori na nyaya pambiri payo. Uyeze vachuchisi hawana umbowo wukuti Vajob Scala wanga ave waka paramosa yohi.
Zvino sei dare risina kuwirirana nezviri kutaurwa nemagweta avaSkala apa vaMasi.
Ndinoona sekuti dare ipapa ratadza kuhwisisa nyaya yanga iri pamberi pavo uyezve vatadza kunyatso kuongorora nekutonga nyaya iyi nokuti dai vanga vanyatso kuongorora zvanga zvichitaurwa negweta ravaJob Scala mai Beatrice Mutetwa vangave vabvisa. Vajob Scala nasi unopa remand nekuti hapatori na nyaya uyezve Vajob Scala angava vachienda kunonzi vanotongwa vachitaura nyaya istoripo nangu pamapepa ari pamberi pa magistrate so ndo maonero angu yekuti nasi nyaya iyi yaigona kuve yaenda nepamwe
sei muchidaro
dai panga panyatso kuongororwa zvanga zvichitaurwa negweta ravaJob Scala mai Beatrice Mutetwa uyezve nekuongorora zvekare kuti prosecution haina yatingati pamutemo a case before the courts and uyezve kana zvakadaro mutemo unotaura kuti nyaya inofanirwa kudismiswa vaJob Scala vachibviswa parimand
Tarno rwira kwedzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunare muTexas muno muAmerica na Blessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezuro kuti hurumende yavo ichaita misangano nevatungamiri venyika dzekuAfrica musi wa 13 kusvika musi wa 15 zviita gore rino muguta reWashington DC. VaBiden mutsamba yavo yavakanyora nezuro vakati misangano iyi icharatidza kuti hurumende yeAmerica ine chido chekushanda nenyika dzese dzemuAfrica munyaya dzekodzero dzevanhu, kupedzwa kwedenda reCOVID-19 nemamwe matenda achauya, kudzivirirwa kwematunhu uye nyaya dzekuchinja kwemamiriro ekunze. Hazvisati zvajeka kuti vatungamiri vachakokwa ndevenyika dzipi, asi vakawanda vanoti havatarisire kuti mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa, vakatemerwa zvirango zveupfumi neAmerica, vachakokwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava kuti tinzwe divi ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivanzi Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University kuSouth Africa, muzvinafundo Riki munyaradzi mukonza kuti tinzwe mafungiro avo.
America neAfrica zvine ukama hwakagara huripo, kunyangwe vaJoe Biden vasati vapo, nekutyidzana nekubatsirana kuedza kupedza matambudziko akawanda ari pasi rino, akafanana nematambudziko ezveutano, matambudziko ezvematongerwo enyika, matambudziko ezveupfumi nemamwe matambudziko ezveugaro hwevanhu. Saka America ine maprograma ayo ainotoita kunyika dzakawanda dziri muAfrica, nebazi ravo rinoidizwa kunzi USAID ine zvainobatsira zvakawanda panyaya dzakawanda chose.
Iyo America mukushingirira kwayo kukoka Africa yose kudai, inenge ichiwanei mazviriwo?
America inowana influence ndikati sekuti paya panozoda kuzoitwa pana zvokuvhota kumasangano akaita sana US United Nations, kana America yangara ine ukama hwakanaka nenyika dzakawanda dzemuAfrica, inotoziva kuti ine mazosa akati wandei anobva kudunhu rekumwe kuAfrica. Inobatsirikanawo pane kudyidzana kwezvemabhizimusi, inobatsirikana pane zvakawanda zvimwe zvinogona kunge zvichiwanikwa kuAfrica. America inobva vemabhizimusi vekuAmerica vanobva vakwanisa kuuya kuzoitamabhizimusi neye kuAfrica.
Ko Zimbabwe zvainorarama iri chinzi iri pasi pezvango zveupfumi zviri kutadzisawo vatungamiri vekufamba pavanoda kufamba nevakavakomberedza, ingakokwewo here kumusangano uyu?
Handiwo kune Zimbabwe ichikokwa ende zvinodzosera zvinodzosera upenyu hwemuZimbabwe kumashure, nekuda kwekuti pane zvinogona kuwanikwa kumisangano yakadaro, pane zvibvumirano zvinogona kuitwa, pane ukama hunogona kuvakika hunobatsira nyika nevanhu vari mukati menyika huchakoswa nekupada, nekuti Zimbabwe inenge isina kuenda kunenge kwauko kuchaendwa nevamwe. Saka zvinhu zviri kudzosera nyika yeZimbabwe kumasure.
Havanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa, muzvinafundo Riki munyaradzi mukonza, vachitaura naIvanzi Zininga veStudio 7 vari muSouth Africa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vabatwa nechirwere cheCOVID-19 nhasi. Izvi zvaziviswa nemuzinda wavo weWhite House. VaBiden vanoti havo vakabayiwa nhomba kanokwana kana. Vanzi havasi kunyanya kurwara asi vatotanga kunwa mishonga. Nyanzvi dzeutano dzinoti hadzo vanofanira kutarisiswa navana chiremba sezvo vave nemakore 41 nemapfumbamwe ekuberekwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Muchirungu vanoti COVID-19 is an equalizer. Zvichireva izvo kuti chirwere ichi che-COVID-19 hachisarudzi kuti ungave uri presidenti, ungave uri mambo, ungave uri judge, ungave uri ani zvake, unokwanisa kubatwa nechirwere ichi.
Muzinda weWhite House uri kuti vaBiden vanga vakabaiwa nhomba kanokwana kana nekuti vakabaiwa mabooster maviri mushure mekubaiwa nhomba mbiri dzinokurudzirwa. Izvi zvakakosha sei?
Dzidziso inopihwa maringe nechirwere cheCovid inenge ichitaura kuti vaya vakwegura nevaya vane zvirwere zvavagara vainazvo ngavakurudzirwe kuti vange vachibaiwa. Saka mukatarisa zvinoratidza kuti vakabaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Izvo zvinoita kuti vave nedziviriro yakati simbei, uye zvoita kuti vanokwanisa kunge vave nemasoja mumwiri mavo anobatsira zvakanyanyisa kurwisana nechirwere ichi cheCovid-19 chavabata ivo.
Mutsauko uri papi pane vaya vanenge vasina kana kutombobaiwa nhomba yacho?
Tinoona kuti vazhinji vanenge vasina kubaiwa vanokurirwa, anogona kurwara zvakanyanyisa zvekupinda muchipatara kana kurasikirwa neupenyu. Saka hazvireve kuti munhu kana achinge abaiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 haachabatwa nechirwere cheCovid-19 kwete. Nyango wakabaiwa unokwanisa kubatwa zvekare nechirwere cheCovid-19. Asi zvoreva kuti iwewe wakabaiwa unenge une dziviriro iri nani tikada kutarisanana nemunhu uya anenge asina kubaiwa nhomba yeCovid-19.
Ko vakabaiwa harikunzi mabooster aya echitatu kana rechina?
Kana wakabaiwa booster zvoreva kuti wave nekudzivirirwa kwakatosimbiridza kudarika munhu akangobaiwa nhomba mbiri chete kana kuti imwe chete chete. Saka Biden, president kuAmerica, avange vari munjodzi yakanyanya nekuda kwekuti vane dziviriro yekubayiwa. Hongu vangagare vangagone kuti vane makore atifambei yekuma79 ikoko, asi tinoona kuti vazhinji vanenge vakabayiwa nhomba yekudzivirira kana kuti vakazobayiwa zvekare iwo mabooster vanenge vaine dziviriro iri nani.
Pane zvingadzidzwawo here neveruzhinji nezvekubatwa kwavaBiden nechirwere ichi?
Zvinotipawo chidzidzo isu veruzhinji kuti munhu akaita sava purezidendi wenyika ine simba rakadaro, ine upfumi hwakadaro, kana achikwanisa kubatwa nechirwere cheCovid-19, ko iwewo zvako jatwero uri kuramba kubayiwa nhomba yekuti udzivirirwe COVID-19 chinozokutadzisa kubatwe neCovid-19 chii? Saka tinotowana kudzidza kwakanyanyisa isuwo zvedu tiri kunyika dzakaita sana Zimbabwe, tine zvipatara zvisina kunyatsosimba zvakanaka, tikazobatwawo nayo inogona kutikurira. Saka veruzhinji ngatidzidzeiwo chimwe chete kana chiviri kubva pakubatwa kwavaBiden neCovid-19. Uyo anova munhu anotungamirira nyika ine upfumi, unodarika nyika dzese, ine simba rekurwisa zvinodarika nyika dzese, kana iye achikwanisa kubatwa nechirwere cheCovid-19, chinotadzisawo isuwo zvedu kuti tinge tichisangana nedambudziko iroro chii.
Vanga vari mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vari paRunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vagari vakaputsirwa dzimba dzavo nemapurisa paArnold Farm kumaZoe, purazi richida kutorwa nevaive mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe, vanonzi Nedare varipwe nehurumende. Mhuri makumi maviri dzakaputsirwa midziyo, uye dzanzi dzipiwe mari inosvika zviuru makumi matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti $30,000. Mapurisa akaputsira vanhu ava midziyo yavo muna Kurume 2017. Vakaendeswa kumatare igurukota zvemukati menyika vakazembe kazembe nemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga. vanhu ava vanga vachimirirwa negweta muzvare idirashe chikomba vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngatinzwe hurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Dare redzimhosva rakapa mutongo wekuti vanhu makumi maviri nemaviri vekuAnold Farm vanofanirwa kuripwa kupwanywa kwakaitwa midziyo yavo nekushungurudzika kwavakaitwa pavakapwanyirwa vachibviswa panzvimbo pavaigara zvisiri pamutemo. Rakataura iro kuti magweta aimirira mapurisa akatadza kuudza umbowo hwekuramba kubviswa kwevanhu ava zvisiri pamutemo panzvimbo yeAnold Farm. Vakataura zvekare kuti umbowo uhwu hwaitsigirwa nekuti muna 2015 vanhu ava vakamboda kubviswa zvisiri pamutemo vakapwanyirwa zvinhu zvavo uyezve vakashungurudzika.
Ndivanani vakaendeswa kumatare?
Vakaendeswa kumatare ndi Minister of Home Affairs na Commissioner General of Police na Inspector Mwisaya vanga varivo mukuru wemapurisa pamazoe police station pakaitika chiitiko ichi. Minister of Home Affairs na Commissioner General of Police vakaendeswa kumatare pamusaka pekuti ndivo vakuru vemapurisa muZimbabwe yese, saka vakaendeswa kumatare pamusaka peizvoro.
Vanhu vamaimirira ava vakatambira sei mutongo?
Vakafara zvikuru nekuti zvakatora nguva yakati rebei kuti vakwanise kuti varipwe nechiitiko ichi, uyezve vakava nekusununguka nekuti zvakaratidza kuti muno muZimbabwe kodzero dzavo dzichine basa.
Gweta muzvare idirashe chikomba vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kuro zatiri kuita neve chidiki vari kushanya muno muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Tine hurukuro namuzvare Nonhlanhla Nyati Nyanzvi munyaya dzezvemitero vanoshanda vakazvimirira. Muzvare Nyati vari pachikwata cheve chidiki mazana maviri kubva kuAfrica vari muAmerica kuzokwenenzvera zvidzidzo nemabasa avo. Ngatinzwe hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndaka apply kupinda muchirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship muna 2020. Asi nenyaya dzeCovid hatina kukwanisa kuuya muna 2020. Ndobva tanzi timbomirira 2021 tikatadza kuuyawozve. Pamberi takazokwanisa kuapply kuti tiite 200 vanouya out of 700. Ndokuya kwandakaita kuno.
Kumusha munoita nezvei imi?
Inini ndinoita zvetax, ndinobetsera mabhizimusi nyaya dzeku gadzirisa tax dzavanobhadhara kuZimbabwe Revenue Authority.
Saka chamuri kuda kuwana muchirongwa chinechi chii chamunoda kudzokera nacho kumusha?
Chandinoda kuwana kudzidza maitirwo ezvinhu muno zvatinokwanisa kunoitawo kumusha, zvino includa zvinhu zvinenge matex preparation software kuti vanhu vakwanisewo kuita basa ravo nyore.
Saka pari zvino zvamadzidza zvamabata zviviri zvitatu ndezvipi?
Ndadzidza nyaya dzesocial justice nekukosha kunoita vanhu vatema vemuno maAfrican American kuti vakabva kupi kusvika pavari pari zvino.
Tanzwa kuti muchazoendawo kune zvimwe zvikoro muno kwemamwe masvondo maviri matatu here? Imi muri kuenda kupi?
Ndiri kuenda kuJackson State University iri muJackson, Mississippi.
Ndodawo kuti mutibatsire vanin'ina vedu nehanzvadzi dzedu vari kumusha vanotarisawo vachiti tikakura tinoda kuzoitawo sasisinono avo. Mashoko amungavapewo ekuridziro ndeyekuti kudii?
Ndinoti endai kuchikoro munodzidza, musanete nekudzidza. Ndatenda.
Muzvare Nonhlanhla Nyati vanoenyanzvi munyaya dzezvemitero Vari paronare, muno mu Washington DC na Ivan Zininga we Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri mutsva wenyika yeSri Lanka vaRanil Wickremesinghe vatora mhiko nhasi vachitora chigaro chava Gotabaya Rajapaksa avo vakasiya basa mushure mekunge vanhu vemunyika iyi varatidzira zvakasimba kwemwedzi yakawanda vachiita havasi kufara neutongi hwavo zvikuru panyaya dzezvo. Ukraine inoti vanhu vaviri vafa vamwe gumi nevapfumbamwe vakakuvara mushure mekunge Russia yabhomba dunhu reKharkiv. Russia iri kuti iri kuda kutora mamwe ematunhu ekuchamhembe kwenyika yeUkraine. Russia iri kurwisawo dunhu reDonbas. America yavimbisa kuti ichatumira Ukraine zvimwe zvombo zvekuzvidzivirira kubva kuRussia. Panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023, zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichiita manyama amire nerongo munyika. Munyaya dzekodzero dzevanhu, hurumende pamwe nemapurisa vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu, uyewo nenyaya yekuparara kweupfumi hwenyika. Nekune rimwe divi, vashandi vehurumende vakazivisa svondo rino kuti nhaurirano dzavaiita nehurumende pamusoro pemihoro dzakaparara vachipomera hurumende mhosva yekusavimbika. Mubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition pamwe nemamwe masangano evashandi vehurumende vanonzi vakanga varongwawo kuti vanhu vapinde mumigwagwa mangwana, asi mapurisa anonzi akanyima sangano iri mvumo yekuti vanhu varatidzire. Vashandi vehurumende vakavimbisawo zvekare kurangwa mabasa kutanga nemuvhuro unouya kana nyaya yemihoro yavo isina kugadziriswa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kupomera mizinda yenyika dzekunze iri munyika mhosva yekupindira mune zvematongerwo enyika muZimbabwe nekukonzera matambudziko ose anonzi ari kusangana nenyika, vachiti mizinda iyi iri kuda kusvibisa hurumende yavo pamberi pesarudzo dza 2023. Saka zvii zvingaitwa kugadzirisa matambudziko aya? Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavhaza pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia. Tatanga nekubvunza vaMahia kuti vanoona sei zviri kuitika munyika izvi.
Zvinhu zvakamira zvakanaka munyika zvoonekwa kwese kwese. Kubva kuvashandi vehurumende, kushaikwa kwemari, kushaikwa kwemabasa. Asi zvekuti munhu wese anozviona. Zvipatara hakuna mishonga, vanoshanda kuzvipatara vacho havasi kubhadharwa, mari yavanobhadharwa haikwani. Kuti vatoendesa vana vavo kuzvipatara varairidziri mari yavanobhadharwa haitokwani kuti vaendese vana vavo kuzvikoro. Hazvina kumirirana zvakanaka kune munhu wose muZimbabwe. Saka kana bumiro remutemo rekonstitution yeZimbabwe rinopa vanhu kodzero sekuratidzira kuhurumende kuti havasi kufara nemamiriro ekunze. Saka zviri pasi pemutemo kuti vanhu varatidzire kuhurumende kuti havasi kufara.
VaMavhaza, munotii nezvataurwa navaMahia?
Dambudziko ratinaro nderekuti kune vanhu vane pfungwa dzavo vari kuda kubvisa hurumende dzisiri pamutemo vari kutya sarudzo dziri kuuya idzi. Saka varoda kuedza kufanogadzirisa pamberi pedzimwe nyika kuti Zimbabwe inyika isina kufara, isina runyararo. Saka varoda kukonzera mhirizhonga kuitira kuti kana vachinge vazokundwa pasarudzo vanozoti takabvira kare kushungurudzwa. Chechipiri, Zimbabwe hairambidze vanhu kuratidzira. Pane zvikonzero zvapiwa zvinoita kuti vanhu vasaratidzire. Zviri kuitika kumusha iko zvinoizvi hainei nenyaya yekuratidzira. Inyaya yevanhu vari kushandiswa kuti vanyangadze chimiro cheZimbabwe. Ndokusaka vari kuita mademonstrations even outside Zimbabwe. Kuno kuEngland, kuAmerica, every embassy vari kuita mademonstrations. Hurumende yeZimbabwe iri kuZimbabwe. Why don't demonstrate outside? Saka zvinokutaridza kuti zviri kuitika iko zvinoizvi izvi chitori chinangwa chavakatogadzira kuti vanyangadze zita rehurumende.
VaMahia, tiri kunzwa Dr. Mavhaza vari kuti zvese zviri kuitika zvakanangana nekusvibisa zita rehurumende nenyika yeZimbabwe uye vanhu vari kushandiswa nenyika dzekunze, munoti?
Ndinoti Dr. Mavhaza basi vari muno munyika yedu yeZimbabwe parizvi. Kana vari muno vanogona kususpicisa kuti chiwa vamafazi muno muZimbabwe chaakungotengeswa neUS dollar chete. Kono notenga havatodi maRTGS ukatoda kutenga chingwa neRTGS. Vanotoramba RTGS vatipei US dollar. Apo chingwa chingori pesi kwamafazi. Asi tinoda kurasa kuoma kwakaita zvinhu kuti munhu ari kutambiriswa zini dhora. So munhu akadaro hatumwe nemwe munhu. Kana uchiratidzira kuhurumende yako iri kutungamira panguva iyoyo unenge watumwa nani. Vanhu vari kutumwa nenzara, vari kutumwa nekushupika kwavari kuita. Nyaya yasarudzo kupa vanhu mukana kuti vafise hurumende iripo vaise yavanoda kana kuitsusira. Kuchinjwa kwerizimu kuri popa mutemo hatitumwe nevamwe vanhu. Tiri kuzvituma uye vanhu vari kudai vari kutoenda kumapurisa zviri pa. Saka vanhu kana vasingafari vanofanira kuenda kuhurumende yacho iyoyo votaura kuti hatisi kufara kusika zviri pamutero kunoratidzira.
Dr. Mavhaza, hurumende iri kunzi iri kutyora kodzero dzevanhu asi ichizohwanda nenyaya dzekungotuka venyika dzekunze nevemasangano akazvimirira kuti vari kuda kuefekta regime change kana kubvisa hurumende. Zviyo zviri kuitwa nehurumende kugadzirisawo chimiro chayo kuti isarambe ichingonongedzwa.
Ukaona munhu anenge achingonongedzwa, munhu ane bhora ndianomakwa, imbwa dzinohukura mota iri kufamba yakamira haihukurwe. Saka mukashongora miromo yawanda yakanongedzera kuhurumende, zvinoreva kuti hurumende iri kushanda basa rakaisvonaka kushandira vanhu vayo. Asi kune nhunzvatsvunzva nhubu nharadada dzisingade kuona hurumende ichibudirira. Vanhu havasi kurambidzwa kuratidzira, vari kuudzwa maconditions kuti iko zvinezvi tine dambudziko rakati nerakati mozoratidzira mumwe musi toudzwa kuti aiwa matiudzirei hatiudzwe izvozvo. Asi tiri kuona nekuti hatisi mapofu kuti kune ari kuvatuma, ari kuvamonyorodza maoko, kune vari kupiwa mari vana mahiya ava nana mutasa ava vari kupiwa mari kuti vanyangadze zita reZimbabwe. Nyika yeZimbabwe haitengeswi nemari, inotengwa neropa.
Taurai tinzwa mahiya.
Ndinopedza zvibe kuti nyika yedu yeZimbabwe kuti inderere mberi, vana vese veZimbabwe vanofanira kugara pamwe chete poita emational dialogue. Vanongoagiriya kuti chii chatofanira kuita kuti tipedze nyaya yemhirizhonga. Tokara pasi tochiya tingaende kuti tipedze nyaya yeuori. Tiri tingaende kuti tive nesarudzo dzisina mhirizhonga. Sarudzo dzekuti kana tapedza sarudzo munhu wese anokudzikana neizvozvo.
Maita basa vamahiya. Dr. Mavhaza, zvinotambirika here zviri kutaurwa izvo navamahiya?
Vamahiya vari kutaura zvakanaka chaizvo, asi pavari kushaisha ndepekungofa kuti hurumende iri kudzvinyirira vanhu. Hurumende iri kuti kana mune chekutaura huyai mutaure, asi chimbomirai tange tagadzirisa zvinhu, tange taona kuti nzira isiri clear for us to demonstrate.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZanu PF, Dr. Simba Mavhaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwo zvakare kubva kune vanorwira kodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahiya vari parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk cheWomen's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutaura nezvenyaya yekodzero dzemadzimai panyaya yeutano tichitarisa nyaya yezvavanoshandisa pavanenge vachitevera kana kuti masanitary pads. Hurumende yakambovimbisa kubatsira vanasikana asi zvinenge zvisiri kufamba sezvakavimbiswa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare ropa mutongo wekuti nyaya yekuti mumiriri weZengeza West vaJob Scholar vakatenderedza vhidhiyo iri kunzi yaida kuvhiringidza maferefetorwo enyaya yekupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali yenderere mberi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vobatwa nechirwere cheCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.